umwewe bano abandi bafilipe mtandwa abo banori mamaruba mmaderain bamtandwa abanoti banopinza abantu bakawanda basa kana mwakawembura wakanaka
ya business redu isu takari tarisa zviri business rekuti tinogona kutotora nhamba yevanhu vakati wande like rain season tinogona kutombosenza nema workers more than 10 vatinosenza navo zvidhipenda kunoti basa rachina rinenge rakabuda rakawandawo sei but vashandiwo tinotozoona kuti murain season imo muchachitoda 10 and above vachitishanda navo but kachallenji inozombotiitikeika mune zvakawanda zvinenge zvida kuitika saka nyaya dzemari dzinogona kuzomboti limita
vamutandwa vanoti vanosvivira kuti varambe vachiwedzera vanhu vanovashandira kuitira kuti bhizinesi ravo risimukire
tuda kutaka ema yokungotiwo tikange tazvibatanidza zvakanaka panhamba yatiri kutora 10 iyoyo tisazowanikwa tichinozombopota tichimisawo vamwe because papiriodhi yatinomisa vamwe vanhu vanenge vakutombonodzokera kumashure vakumbotsvaga kubatanidza kuti vawane kuti mhuri dzirarambe but tinoda kuedza nepese patinokwanisa kuti vatinenge tatora kuti vauye kumabasa vasazowanikwa vachimira
vamutandwa vanowana mari yakanaka kubva mumaruva avanotengesa zvichienderana nekuti mvura inenge yakanaya zvakadii mwaka wacho
dzimwe dzenguvawo kumba vanogona kutodzokerawo umba kana une $2 kana une dhora chairo chairo but dzimwe dzenguvawo per day togona enda tiri kuma100 and something dollars per day saka zvokuti ukazodzibatanidzawo panoperawo mwedzi mari idzodzo idzi dzatinowanawo zvichienderana nekuti basa redu riri kufamba sei kana kuti vacustomer ari kuya sei zvekuma1000 something per month tinosvika saka inini ike zvinezvi ndakambomisa vamwe vashandi 4 nekuti basa redu ike zvinezvi ratidzikirei saka kuti tizokwanisa kunge tichizovabhadhara panozove panoita challenge saka ike zvinezvi tinombopartira nevashandi 2 vano vanomanaja kuti tizosvikosvika mune imwe season yekuti zvinhu zvikange zvaakufamba zviri nani tinokwanisa kuchivadaidza kuti vadzoke pamabasa
vamutandwa vanoti kana kusina mvura yakawanda vanomisa basa vamwe vashandi vavo vosara nevaviri Muzare Priti Ncube navaDaniel Chipkani. Muzare Ncube vanoti ivo vakatomboshanda basa remakombuta vasati vawana basa kwavamutandwa.
IT ndakaiitira kugokwe senza ndokwandakaitira IT yangu ndikamboshandawo musa kamwe chete ndikazosiya ndokwandakazotanga zvekuita zvemasiblings zvekushanda panexus inyaya yekushaya basa lazizo zvizvi ndapanapa ndakutoona kuti izvi zvinotori nani zvemaIT zvacho
mumwe murimi valazarus makwarimba vanoti nguva zhinji vanozviitira basa ravo vega
handisati ndanyatsokura zvekunyanya kuti ndane vashandi ndinongoita vekutorawo part time uine basa rikati wandei ndinotorawo inyaya yeikonomi yacho mamiri azvakaita hazvisi stable saka unongona kutora munhu yoendapo pamwe pazvine zvakaoma unova kutongoshanda mari yekuti ubhadhare iye chete iwe hauna chaunenge uchawana asi ndikaona zvawanda ndotorawo vamwe
vamakwarimba vanoti basa ravo riri kuvawanisa mari yakanaka nguva dzose panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi
pabasa redu remaruva iri tingati mari yatinowana pamwedzi haisi fixed zvayo but hazvekumatongoti pamwedzi wayo unogona kutengesa chipo something like $400 to $500 matambudziko atinosangana nawo ndenyaya semamiriro akaita mamiriro ezvinhu izvozvi ikonomi inaumira zvakanaka saka masales haanyatsofaiwo sezvazvaimboita plus sometimes ikanzuruwo inouya vachitoro zvaune vachitaura
mumwe murimi wamaruva muHarare vaWisdom Dlovu vanoti ivo havachisina pfungwa yekutsvaka basa kune mamwe makambani sezvo vari kurarama zvakanaka kuburikidza nekurima nekutengesa maruva
zvakati wandei zvatichinjei mukati meupenyu hwangu nokuti chekutanga ndisati ndaakuriita ndanga ndiriwo munhu wekuti anotsvaga basa dzimwe nguva ndoshaya dzimwe nguva ndoriwana asi mari yacho zvichida pamwe pacho ishoma basa racho rinenge risingaenderani nemari yacho asi pari zvino ndingangoti ndakwanisa kuraramisa mhuri yangu
vandlovu vanoti kurima maruva chipo chavakawana kubva kuna baba vavo
basa rekurima maruva uye kutengesa ndakaritanga mugore ra2013 baba vangu vakashayika zvavo ndivo vaiita basa iri vaifarira kudyara miti zvikuru uye ndozvinhu zvavaiita mukurarama kwavo Saka kurwara kwavakaita kwakaita kuti vandikumbire kuti pavanenge vachirwara vasina simba ndivabatsirewo kudiridza dzimwe dzemiti dzavaidyara. So pavakazoshaya ndakazoona kuti ranga riri basa ranga rakundinakidza rapinda mandiri nekuti ndorandaiita mumazuva ekurwara. Saka ndakatanga kuita basa iroro rekudyara miti uye ndichitengesa. Saka ndoshanda inini, ndine mudzimai wangu uyewo nemumwe mukomana wemunharaunda watakatora kuti tishande naye.
Vanhu vakawanda munyika vari kuzviitira mabasa emaoko sezvo mabasa ari kunetsa kuwana munyika. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Union rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa zvichitevera kuvharwa kwemakambani nemafektori nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.